Tirikuona kuti hurumende iri kuramba yakanyarara sepasina chiripo. So seboka rinomirira vashandi vehurumende vese takanyorera tsamba iyi tichifunga kuti hurumende ichatipindura nenguva pfupi. Asi svika pari zvino havasati vataura nesu kana kuti vatipindure kuti zvakamira sei. Chinotishungurudza ndechekuti hurumende haisi kutora matambudziko evashandi sezvaanokodzera kunge ari. Tikatarisa yatinoti inflation muZimbabwe iri kurova mari yedu zuva nezuva, asi hurumende inoramba yakanyarara isingateereri zvinenge zvichiuya nevashandi.
Matanho api amuchatora kana musangano uyu wakanga usina kubudirira?
Isusu sevamiriri vevashandi tikaona hurumende isina kuya kwatiri musvondo riri kutevera iri, tichaenda kwatinoitira nhaurirano tichivazivisa kuti tauya kuti tipedzise nyaya dziya dzatakasiyira panzira. Tikatarisa vashandi vehurumende vatova pedyo nekutambira mari dzavo dzemuna April. So hurumende iri kuramba yakaisa senda munzeve isingadzoki kwatiri kuti tipedzise nhaurirano dzemufirst quarter. Zvinova zvinozotinetsa zvakare kuti tatora musecond quarter hatisati tapedza nhaurirano dzemufirst quarter. So ticharamba tichivaisira pressure next week kuti tisangane titaurirane tipedzerane.